manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yava kuwandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzoziya zvisungo zvakabuda neAfrican Union izvo zviri kubata Zimbabwe.
Mwuremba shukuru kuti ndoe zakae kutahwa nefadiki. Kusama nazo, kushokwa nazo kuti wakazowana kupi. Ndinodavira kuti wana weZimbabwe ndoe wanopa chapupu kune mabasa anoitwa nevakomana nevasikana weZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Magweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights oshushikana zvikuru nesadiki yakati ari kushanda nenyika dzekunze kuti abvise hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota ehurumende raita nhasi musangano waro wechitatu gore rino rikatora matanho anosanganisira kuvandudza mutemo wezvekufambiswa kwemashoko pamwe nemutemo wemashandiro emapurisa kuitira kuti ienderane nebumbiro remutemo wenyika. Godin Mangucha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare ratora chisungo chekubvisa mutemo weIPA uye pachinzvimbo chavo pachaumbwa mitemo yeAccess to Information, Zimbabwe Media Commission pamwe neProtection of Privacy kana kuti Data Protection Bill. Vati musangano wavo waziya hwaro hwekuumba mutemo weZimbabwe Media Commission uye hwaro hwemamwe mabhiri maviri huchaziyiwa munguva pfupi inotevera.
Izviri kuratidza kuti hurumende yeSecond Republic iri very consistent about zvavaka promisa kuti isusu tichange tichiita mareforms, tinonga tichigadzirisa mitemo kuti igoitwa realigned neconstitution yedu. Saka zvakadarozvo hapatori nguva yakareba zvatatotanga kudai zvakutokurumisa kufamba, nekuti tinodawo kuti macommissioners eZMC, Zimbabwe Media Commission, ange ari in place tiri kushanda pamwe chete neparliament so that vagotanga kuita basa ravo ravasina kugona kuita panguva yakapfuura.
Amai Mutsvangwa vati udare makurukota ratambira waro wekushandura Police Act uye zvave kureva kuti bhiri iri rave kutotanga kunyorwa. Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKane Matema vati Police Act iri kusandurwa kuti ienderane nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Vati nguva yareba kubva zvakapasiswa bumbiro remutemo wenyika, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vave kuda kuti mutemo wemashandiro emapurisa uenderane nebumbiro remutemo wenyika. Dare remakurukota ranzwawo kubva kugurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vaPaul Mavhima rikaita chisungo chekuti bazi reZimbabwe Schools Examinations Council harisi kuzokwidza mari dzebvunzo dzegrade 7 form 4 neform 6 gore rino. VaMavhima vati vabereki vakaomerwa, ndosaka vatora danho rekusawedzera mari yebvunzo. Pagrade 7 mari yebvunzo madhora matanhatu pamwana mumwe, form 4 madhora 10 nemashanu pachidzidzo chimwe, kozoti madhora makumi maviri nematanhatu pachidzidzo chimwe chete muform 6. Dare makurukota ratendawo varayiridzi ava karamwa mabasa svondorapfuura nekudzokera kumabasa richiti zvaratidza kuti vanokoshesa dzidzo yevana. Musangano wanhasi waudzwa nezverwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuAfrican Union nemisangano yavakaita rikatambirawo chisungo chakaitwa nevatungamiri veSouthern African Development Community kuAU chekutsigira Zimbabwe pamwe nekukurudzira kuti zvirango zvepfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Vamunangagwa nechikwata chavo vakadzoka kumusha nezuro uye kunze kwemisangano yeAU neSADC vakaitawo misangano nevemabhizimisi vakaita seve Ethiopian Airlines iyo yakaratidza chido chekuda kushanda nekambani yehurumende yeAir Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Musangano weAfrican Union wakapera nezuro muAddis Ababa kuEthiopia pasina kutaurwa kana shoko rimwe chete zvaro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Gwaro reAfrican Union rine zvisungo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutaurwa nezvayo, kunyange hazvo nzvimbo zhinji dzine mhirizhonga muAfrica dzakaita seLibya, Somalia, DRC, Central African Republic nedzimwe dzakakurukurwa kuchiitwa zvisungo zvekudzibatsira kupedza kusagadzikana kuri munyika idzi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti African Union inomirira kunzwa zvinotaurwa neSADC nguva dzose, saka haina zvizhinji zvainogona kuita pasina kubvumirana neSADC. Muzvinafundo wepaUniversity of Pretoria School of Public Management and Administration muSouth Africa, Vachikanai Masia, vaudza Studio 7 kuti vatungamiri vemuAfrica havadi kuonekwa sevanotsigira mapato anopikisa muZimbabwe nekuti vanotya kukurudzira mapato anopikisa munyika dzavo. Vanotiwo nyika zhinji muAfrica dzinoona sekuti Zimbabwe iri kudzvanyirirwa nenyika dzekumadokero, uye vatungamiri vazhinji vachine pfungwa dzehusahwira mukurwira rusununguko rwenyika dzemuAfrica. Tanonoka wande weStudio 7 abata vamasiya kuti tinzwe maonero avo.
Zvakabuda mumusangano iyoyo EU eSADC ndo zvatingati zvanga zvagara zvakatarisirwa tichitarisa ukama huripo pakati pemapolitical parties enyika dziri muAU nezanupf government. Vanotarisa hurumende yavamunangagwa neziso rekuinzira tsitsi kubudikidza nezvikonzero zvakawanda wanda zvavanotaura zvinosanganisirawo vana masanctions.
Pane zvamai makatarisira here kuti zvingabuda mumusangano weAfrican Union maererano neZimbabwe?
Zvatingati tisu tanga takatarisira kutiwo AU iisewo on the table nyaya yeZimbabwe ikwanise kuongororwa zvikurusa kana tichitarisa atingati mahuman rights violations anyanya kukwiriridza kupfuura zvazvaiva panguva yaitonga vaRobert Mugabe.
Munofunga kuti chii chakakonzera kuti African Union isagare yambotaura sechazvaro rekuti Zimbabwe?
African Union tikatarisa nhoroondo yayo munyika dzisina yatingati armed conflict inonyanya kupinda panguva dzemaelection ichiita yatinoti maelection observation. Saka vanhu vakamira navamunangagwa kayuniti kari mukati meSADC ikakateka nenhoroondo yekuva maliberation struggle organization kanoita kuti varambe vakabatana.
Iyo SADC nezuro yakabudisavo gwaro ichitsigira hurumende yeZimbabwe, munoti nazvo?
SADC yakamira nezanupf. Zanupf haisati yachinja, saka vachakamira nayo, uye kumira kwavo nayo inyaya dzakangoda kufanana nedzandataura zveAU kuti vanofunga kuti ivo ava tingati isisi mabrothers mukati nestruggle vakabva vese kuhondo. Ine nyaya zvevanhu vanoveSADC vanofunga chaizvo kuti Zimbabwe inyika iri mukati memasanction.
Saka tikatarisa masangano makuru ari muAfrica, chii chinoita kuti nyika dzese dzisave nehanya nezviri kuitika muZimbabwe?
Masangano akarwa hondo yatingati isisi hondo yedecolonization. Saka vanenge vari kufunga kuti vakapindira vachapa mukana kuMDC kuti itonge. Kana vapa mukana kuMDC kuti itonge, masangano ezvematengerwo enyika ari munyika dzavowo muSADC ari muopposition nemuAfrican Union achava nevimbo rekuti zvimwe zvinogona kuchinja, otanga kurwisa vatingati mapati uwayo alikutenga. Saka kutawa ni hanya ni jikiti kwa Mzimbabwe. Kino torio kuti ya tingati self-protection. Kuti a kama shikati ya Mzimbabwe. Mesti kandi sikine tagu inga ni maobo siza ya. Kwa kuti kutawa otu kuti kutenga iti sumari baresi mpati.
Vanga wari muzvinafundo vepa University of Pretoria School of Public Management and Administration in South Africa vachikanai masiya vachitaura vari parunare ku Pretoria na Tanonoka Wande we Studio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti magweta aro ari kubatsira vanhu vanodarika mazana manomwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mwedzi wapera. Sangano iri rinoti vamwe vanhu vakasungwa zvichitevera mhirizhonga yakaitika iyi vakawanikwa vasina mhosva nematare edzimhosva, kunyange hazvo vamwe vari kuburiswa muusungwa vari kusungwa zvakare nemapurisa. Sangano iri rinotiwo riri kushushikana zvikuru nemashoko esangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC, ekuti masangano akazvimirira muZimbabwe ari kushanda nenyika dzekunze paine chinangwa chekubvisa hurumende nenzira dzisiri pamutemo. Mutauriri wesangano iri vakumbirai mafunda vaudza Rachel we Studio 7 kuti vari kushushikana nedanho rakatorwa neSADC.
Tinoona gwete akati yandei ndingangotadza ku panhamba yakati tsvukite kuti i-150 re-200 here, asi tinofara nekuti boka rezvibabwe Lawyers for Human Rights rakamirira kwese kwese, kungave kumamikaland, kungave kumatataland, kungave kumidlands, kungave kumashora mirove kupi nekupi, kana mhere yaridzwa vana vezimbabwe vari kuita basa ravo nemazvo vachida rubatsiro rwezimbabwe Lawyers for Human Rights, hatifi takavasiya.
Tinoimba kuti makanzwa zvakabuda neSADC, yakati iyo masangano akazvimirira akaita serenyu ari kushanda nenyika dzekunze nechina chekuda kubvisa hurumende yava munangagwa, munoti kudii nemashoko iwaya?
Tine hurombo nemashoko amuri kutiudzwa akataurwa neSADC. Tine hurombo zvikuru kuti ndozvakai kutaurwa neSADC. Tiri kushama nazvo, tiri kushota nazvo kuti vakazowana kupi. Tinodavira kuti vana veZimbabwe ndivo vanopa chapupu kune mabasa anoitwa nevakomana nevasikana veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zimbabwe Lawyers for Human Rights haina kutanga nhasi, sezvamunoziva mukomarei yakabva kumashure kushungurudzwa kwamakaikon kumarei nemamachavhunduka muchikuziva. Makore akapfuura ndari dzisina mukoko, unoziva zvawakaitwa 2008 muna December dzisina mukoko, hapana asingazivi nyaya yake kuti akaitwa sei here. Ndiani akabhadhara makomandi ese muna dzisina mukoko ashungurudzwa. Saka zvainotishamisa zvedu zvikuru zvinhu zvokupomerwa mhosva dzakadai, asi chatinoziva ndechekuti vana veZimbabwe vanovhenengwa vanhu veZimbabwe tibvara ari kupi. Tiribhizi kumutsvaga seZimbabwe Lawyers for Human Rights, vana vake vari kumushaya. Ndizvo zvimwe zvifunga SADC nehurumende yamuzimbabwe vana veZimbabwe
sesangano rinomirira magweta anorwira kodzero dzevanhu vamafunda, muchatora matanho api pamashoko akataurwa neSADC?
Isusu tiri kuzeya zvakataurwa neSADC, tichaona zvatichaita vakomana navasikana vedu vana varozans vanavana vagatis mutetwa vana vamashamu vari pabhodhi vanasodhi wacha tichagwira sati tinamira kuti totora gwara ripi, asi pane zvinhu chamborwisana nekusunungura vana veZimbabwe vari muutapwa.
Todzokera panyaya yevasungwa, vatingati vasara vari mumajeri vangani?
Tinofara kuzivisa nyika kuti kune vakawanda vari kupakwitwa kungove pachinzovana mhosva sezvamunoziva vanana kukanyakongosi mukandla kuganda uku munomuziva kukanyakongosi ihuman rights defender yakasimba akapomerwa mhosva yekunzi apota zvinhu kugwanda nekunzi aita public violence. Asi mukamutarisa munhu anogara neuteta kukanyakongosi mutoshama kuti ako vari kupomerwa kuti akaita mabasa akadai anova mashura chaiwo chaiwo. Haasi yevega, mune vakawanda, mune majuvenile twana tudiki twakasunga tichipomerwa mhosva twakaonekwa nematare tuchiva kuna mhosva kune maairport tiramba tichipiwa mashoko nevakomana vasikana magweta kuti kune vakawanda kuonekwa vachindowana mhosva. Zvisineiwo pane vakawandawo vachine matrial avo vachiri kutongwa vari kuendera mberi, kune mabhuru ayo, kune maplumtree, kune marusape, muharare, epwe, kukadoma, kugweru. Sezvataura tirikuona kuramba kusunga kuvanhu vemachanjizi akaunda aramba achiunzwa, machanjizi ari kunzwa pana vachibaya vanonzwaosungwa nhasi, mangwana oregedzwa osunga futi achangobuda muchitirongo. Tiri kuramba tichingoona even mukatarwa zvekushitungiza uku vana navamutunzi vana navamuteti vakabva kusunga paweekend ipapapa vachipiwa mhosva. Saka tirikuramba tichiona kushungurudzwa kwakawanda kwevana veZimbabwe, ati tichiramba tisezviri pamutemo zvatinoziva legitimate workers Zimbabwe Lawyers for Human Rights, atiti inoi basa risiri kunze kwebundiro remutemo. Zimbabwe. Chavutanga kuzoita nhasi here Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vachitaura na Radio Toyo Studio 7 vari parunare muHarare. Mumiriri wechegutu West muparamende vaDexter Nduna veZANU PF vaenda kumatare dzimhosva vachida kuripwa nemumiriri weNorton vaTemba Muliswa mari inoita mamiriyoni 10 emadhora vachiti vakasvibiswa zita ravona vaMuliswa muparamende nezuro vachivati imbavha. VaNduna vasvitsa magwaro avo mudare reHigh Court nhasi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna vaMuliswa kana vatambidzwa magwaro ekuvamisa pamberi pematare edzimhosva.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Chombotarisa zvaitika matare dzimosva nhasi. Ndine urombo vateereri, tiri kutarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vanhu vangangosvika vana vaurayiwa, vamwe vakawanda vakakuwadzwa mukuratidzira kwaitika muguta guru reHaiti Port au Prince. Nevanhu vari kuti mutungamiri wenyika vaJovenel Moise vasiye basa. Kutongwa kwevanhu 10 nevaviri vari kuda kuti Catalonia izvitonge kwatanga nhasi mudare repamusorosoro muSpain paine kuratidzira kwevari kuda kuzvitonga uye paine kusagadzikana kukuru. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika zvinonzi zviri kuramba zvichioma, izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vanonge svosve nemuromo. Dambudziko guru rinonzi nderekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekunetsa kwemari yekunze yeinonzi ndiyo yave kudiwa nezvitoro zvakawanda, vachiti vanoita izvi kuti vakwanisewo kutenga zvimwe zvekutengesa mune ramangwana. Nekuda kwekunetsa kwemari yekunze, vanobika chingwa svondo rapera vakakwidza mutengo wechingwa nezvikamu 41 kubva muzana, izvo zvakakwidza mutengo wechingwa kubva padhora rimwe chete nemasendi 40 kuenda pamadhora maviri ane masendi 35. Asi hurumende haina kutora nguva kupindira, yakamanikidza vanobika chingwa ava kuderedza mutengo kuenda padhora rimwe chete nemasendi 70. Asi mutungamiri wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vanoti danho rehurumende rinoshanda chete kana bhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe richikwanisa kuvapa mari yekuAmerica yavanoda pakutenga zvekubikisa chingwa.
Tine tichita kuti mindpost yedu yatinoshandisa zvinotengwa neforeign currency tinge tichiwana mari yacho ni 1:1 kuti tikwanise kuti tibikisewo maprize edu. Zvimwewo zvinozoitawo zvakaita semasalaries mwewo kuti vashandi vedu vazokwanisa kupindawo munzvimbo nekuti environment yacho inenge yasiyana. Ndovatoita kuda kuti vatambire tiite kuti tisvike kudhora 8 asi kuti chingwa chiende kana padhora hatina kana dambudziko kana hurumende ichinge ichitibatsira neforeign currency ye1:1 iyo.
Vapeyama vanoti vanobika chingwa havana kana dambudziko pakutara mutengo wechingwa sezvo vachikwanisa kutengesa nechero mutengo kana chete vachibatsirwa nehurumende kuwana mari yekunze yavanoda kutenga zvikwanisiro. Vanoti pamwedzi vanobika chingwa vanoda mari inoita madhora mamiriyoni 10.2 ane chidimbu. Asi vanoti havasi kukwanisa kuwaniswa mari iyi nguva dzose sezvo bhanga guru renyika richinzi rawandirwa nezvinoda mari yekunze.
Isusu hatina kana dambudziko chero kuti chingwa chiite dhora haisi dambudziko iroro. Dambudziko redu chete riri pane zvatakagara tichitaura nyaya yeforeign currency.
Svondo rapera, mitsetse yemafuta edzimotokari inonzi yakatangawo zvakare kuonekwa mumagaraji anotengesa mafuta. Danho rinonzi zvakare riri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa nevanopinza mafuta aya munyika. Izvi zviri kurevawo kuti danho rehurumende rekukwidza mutengo wemafuta harina kushanda sezvo vamwe vanotengesa mafuta pamukoto vachinzi vatanga zvakare kuita izvi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika nezveupfumi vanoti izvi zvinoreva kuti danho rehurumende rekupindira mukukwidzwa kwemutengo wemafuta harina kushanda sezvaitarisirwa nehurumende. Nezuro gurukota rezvemhando dzemoto vajora mugumbo vakaudza vatori venhau muHarare kuti mafuta edzimotokari azere munzvimbo dzinochengeterwa mafuta aya munyika asi hurumende haikwanise kuawana sezvo achida kutanga abhadharwa nemari yekunze iyo yavakati haisi kuwanikwa nyore. Vakatiwo bhanga reRBZ rave kukundikana kuwanisa bazi ravo mari yavanoda yekunze sezvo rawandirwawo nemamwe mapazi ehurumende ari kudawo mari iyi. Gavhana weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo makambani akawanda ave kugadzira zvakawanda izvo zvakwidzawo kudiwa kwemari yekunze iyi.
Chikwadi ndechekuti izvo makambanis akawanda akuproduce zvakawanda because there is high demand for goods and services from Zimbabwe. Angawe mafuta ekubikisa, angawe fuel, chingawe kana madrinks, mabeverages. Saka nekuti demand yacho yakakwira, there is also need for more foreign currency. So foreign currency inotobva kuexport. Saka makambani arikuexporta arikuita zvakakura shuwa. Saka tiri kugadzirisa nekuti what is required kuisa maexport incentives nekuita sure kuti the economy remains competitive kuti vanhu vaexporte where foreign currency yavo yobvashanda munyika.
Dr. Mangudya vanoti chave kudiwa ndechekukwezva makambani aya kuti atengese zvigadzirwa zvavo kunze kuburikidza nekuapawo cheuviri. Vanotiwo zvakakosha kuti upfumi hwenyika hurambe hwakatsigirwa kuburikidza nekutengesa kunze. Makambani opinza mari yekunze munyika iyo inozoshandiswa zvakare kutenga zvikwanisiro. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare vanopokana nemashoko avamangudya ekuti makambani anoda mari yekunze awanda.
Argument iyoyo takainzwa kakati wandei chaizvo jonga. Chinotishamisa ndechekuti makambani acho anonzi ari kuwanda iwayaya ari kumboshanda ari kupi, nokuti isusu chatiri kuona on the ground is a situation where companies are downsizing, vanhu vachitonzi chimbomirai kuuya kubasa.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kudzamara hurumende yamira kushandisa mari yekunze mune zvinhu zvisina kukosha kana kuti zvisina basa, dambudziko remari yekunze richaramba richinetsa, mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira. Tomboenda kuna Mavlas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri musocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Nyaya yanga iri kunetsa yekuti Zimbabwe ichange iri kuparura iyo mari yayo itsva svondo rino izvo zvarambwa nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank Dr. John Mangunjika.
Ndinonzi Michael Chikore, ndiri paJoburg paCosmos City apa. Nyaya iri kuitika munyika iyi ndeyekuti nyange wakaburitsa mari yacho inyowani, hapana vanhu vasina chivimbo nenyaya yemari. Vosvika vakatanga vachiintrodusa mari vaiti vanhu vari kushota nechange, asi takazoona paakuiswa dzimwe mari dzakaita semaTubond noti nedzimwe dzakakudzikuri dzikureva kuti vanga vane chinangwa chekubira vanhu.
Imi muri kuzvigona sei panyaya yekutumira mari kumusha kana kuchengetawo mhuri dziri kumusha?
Zvinhu zvakaoma zvikuru bhozi. Mari yacho ukaitumira senge uchingovatumira machembera vazoziva, kana uchinge usina kutovaudza zvekuita unoona vachinzi vapiwa nereti inenge iri pasi, zvinova zvinodzosera isusu tinenge tiri kure, tiri kuno kudiaspora. Like iko zvino vatumira nezvakaita sana iko cash vanenge vachireta ne 1:1 nebond kumusha, saka zvinenge zvaakutiremera. Asi kana uchinge watowana munhu ari kuenda kumusha otonotsanangurira muchembere.
Ndezvakrezi chitoko tiona nekatarisa nyaya yemari dai zvavo vavaia vari vamwe vatanga vanyatsogadzirisa vagara pasi vataurirana nyika ichange yadzikama. Kana kuti vatibudisire mari inoshanda 2 days vana vedu voramba vachingochema. Izvo zvino takatobuda munyika mutadongogarike nekuti hatikwanisi kushandira vana vedu. Saka ndivoosha kuti mari yavanoda kubudisa ndeipi chadarika rimwe bhondi sepa ravo ravakabudisa. Bhozi vachangobudisa nhasi mangwana rava bhondi zvesara. Saka idzi dzeche vambotanga vamira vatange vagadzirisana vataurirane nhaurirano dzavo dzakanaka. Dheke aimbofano yakavanzirika mumari isiri yayo yeamerica kudai ingatibatsiravo.
Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo tombotarisa zviri kubuda mumitambo yeAfrica Champions League. Mugroup B chikwata cheExperience chakunda Orlando Pirates yekuSouth Africa 2-0. Ukuo FC Platinum iri kutamba izvozvi nehoroya AC yekuGuinea. Pari zvino horoya yakatungamira nechibodzwa chimwe chete. Mugroup D Simba SC yakunda Al Ahly 1-0.
Magadi vateri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mpinde muchirongwa cheve chidiki che The Connection na ATM. Na asi muchirongwa, tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukuzvisimudzira munyaya dzeupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection, muineni Mike Hove na ATM. Bye bye!
Yapera ragaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yava kuwandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act weIPA. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzodziya zvisungo zvakabuda neAfrican Union izvo zviri kubata Zimbabwe. Magweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights oshushikara zvikuru neSADC yakati ari kushanda nenyika dzekunze kuti abvise hurumende. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu mangwana mangwanani. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda